Μετέβη αυρά να άκουν συνόη η Αποστολή Πέτη Μίσιεν στην Ζιμπάμπουγε κατά από τη FM η Ιαπίνου ανέβαν που μείνε να πούμε μετέβη αυτή τη ρουέλε σε COVID-19 και θα λυστά τσάνα που παραλύτα κουρέλα πέρα και λέγε η Ιαπίνου ανέβαν να δάρει καζάνα. Σαν και κάρο έτσι λέγε η Βαγκάμπρεο Μούμα βάνω ότι είπα είσαι ζώσες νοτικάνω άκου και είπα βούρε σε ζωβάγκα βάση βούντζα μούνου έτσι που τι άνε καγγερή ενώρα τη δακουτιάκα πάει ο ανόμπαϊ που διβηρήλα τη ρουέλε και COVID-19. Βα μούμα βάνω ότι βάζουν όλα μαζί τα ευάνου να μπαζε μακάτα νοπί ο αμούν κανά πάει ο ανόμπα να μπαϊ πάμπα πάνω γάρα πάμε να μπαζε φόνη κανά μούνου αίνε φόνη.
Saka nazu uno tinofara kuti hatina kuita dambudziko vanhu vakazvinzwisisa vari fully vaccinated vauya nemakadzi avo vachiratidza makadzi avo manumbers achinyorwa pasi maadress avo nezvipi zvese kuitira kuti kana paine zvimwewo zvakuitika saka I think we have started very well and people have complied with vateerera zviri kudiwa nehurumende uye nechechi
vaenderera mberi vachiti hazvina kuvanetsa sezvo vakazivisa vanhu nezuro pamadandemutande kuti vakabayiwa nhomba dzose dziri mbiri ndivo chete vachabvumidzwa kupinda muchechi.
Ndokubva tatumira mashoko pamawhatsapp pamafoni matexti kumamembers edu magroups edu akasiyana siyana kuti mangwana tiri kutanga kunama asi kuri kuuya chete vakadi vakavaccinatwa and toda takavazivisa kuti mufundisi vakavaccinatwa and vazhinji vaizviziva bcause pakavaccinatwa mufundisi nepandakavaccinatwa inini sachairman wechechi takauya tikavaudza.
Mumwe mukuru wechechi Salvation Army iyo yanga yakavhura Sajeni Meja Clifford Chikuya vanoti vanhu vashoma ndivo vauya kuchechi nhasi vachiti vakawanda vakabayiwa nhomba yekutanga chete.
Vanhu havana kuwanda nechikonzero mumagroups medumu kuratidza kuti vanhu vazhinji vachitipa mafirst jab and isusu taona kuti tikada kumira kuti tizoita masvondo anotevera zvinogona kuramba vanhu vasingabayiwa asi vanhu vazhinji vakaziva kuti atanga kunamata vanhu vakabayiwa vakatanga kunamata zvakuitira kuti ivowo vachaita kuti vabayiwe uye tinovimba kuti mumasvondo maviri matatu anotevera vanhu vazhinji vanenge vabayiwa uye makereke edu anenge azara.
Mumwe mutendi weAFM vaCuthbert Madzivanzira vanoti danho rehurumende rekuti vakabayiwa nhomba chete ndivo vanobvumirwa kupinda muchechi rakanaka zvikuru.
Danho rakanaka ratiwa nehurumende nekuti shoko ramwari rinotaura kuda Mateo pa24 chauchasunga pasi chinge chasunga kudenga pana Mateo 6 Kristu achitaura kuna Peter also Mwari akatipa njere paakasika munhu akamupa miti nezvose kuti zvimubatsire. Saka njere dzakaita kuti tiwanewo njere dzekutiwane evaccine vaccine inova chinhu chakanaka kuti tive neutano.
Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti makereke achavhurwa asi vanhu vakabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ndivo vanofanirwa kuenda kuchechi chete. Mubatanidzwa weZimbabwe Heads of Christian Denominations kana kuti ZHOCD wakazivisa kuti danho rehurumende iri rakanaka asi rinonetsa kutevedzera sezvo kereke isingagone kudzinga vanhu vanenge vauya kuchechi ichivati havana kubayiwa nhomba. Asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba nemusi wechishanu vakabva vatsvuka makereke aya padandemutande ravo retwitter vachidoma munyori weZHOCD vaKenneth Mutata nezita kuti kuramba kwavo uku kune chekuita nezvematongerwo enyika. Vamutata vakaudza Studio 7 kuti danho ravo harinei nezvematongerwo enyika. Mutungamiri weMVC Alliance vaNelson Chamisa vanova mufundisi zvakare vachinyora padandemutande ravo reFacebook vakatiwo hurumende haina kutanga yagara pasi nevemakereke kuti vawirirane kuti poitwa sei pakuvhurwa makereke zvisingapinze upenyu hwevanhu munjodzi. Studio 7 panguva yataenda kumakereke akasiyana-siyana haina hayo kusangana nemapurisa mumachechi aya. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havasati vaziviswa zvaitika mumatunhu ose munyika vachiti chivabate mangwana.
Only be in a position and to need to pay information to be re-updated tomorrow. But it is a culture of the National Community. Remember, it is too on. I don't need out of me, I'm going to back to Mangwana.
Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.